Mugwaro ravakabudisa nezuro manheru kuvatori venhau, murongi wemisangano muzanu PF Mike Bima, vakati nhengo dzedare repolitbro ndidzo dzichange dzichitungamira sarudzo mumatunhu ese, uye nhengo dzecentral committee ndidzo dzichange dzichifambisa sarudzo mumatunhu ese. Vaziyambi ziyambi ndo vachange vachitungamira sarudzo muHarare, uye vaDouglas Mahia ndo vachange vachitungamira sarudzo kuBulawayo. Harare neBulawayo ndidzo dzine nzvimbo dzakawanda dzichaitwa sarudzo. Imwe nhengo muchikamu chevechidiki muzanu PF mudunhu reHarare vaPeter Matangi vaudza Studio 7 kuti urongwa huri kuitwa nebato ravo unoratidza kuti bato ravo rinoda kuti vanhu vasarudze vatungamiriri vavanoda.
Zanu PF ibato rinosimudzira nekukoshesa zvido zvevanhu, nekuti kana tichiti vanhu vashara vatungamiriri vavanoda, tiri kuita kuti vanhu vange vachitaura zviri pamwoyo pavo, vanhu vange vachitungamirira nzira dzinofanirwa kutorwa nevatungamiriri pakutungamirira vanhu.
VaMatangi vati kunyange hazvo bato ravo range riri kukundwa nebato guru rinopikisa munyika, vanotarisira kuti Zanu PF ichakunda mumadhorobha musarudzo dzichaitwa musi wa26 kurume.
Tiri kuona Zanu PF iri kugadzira ugaro hwevanhu kuti vanhu vange vachigara zvakanaka. Saka izvo vanhu vari kuzvigamuchira, vanhu vakatomirira, vari kutononokerwa nezuva iri, nekuti vari kuti tinoda kudzosera utungamiriri hwakaita kuti guta ringe riri zvariri. Toda kuudzorera zvakare kuti tione Harare ichiita Science City, Bulawayo ichidzokera zvakare kuva City of Kings and Queens nemaguta akasiyana siyana.
Hatina kukwanisa kubata vabima kuti tipiwe mazita evanhu vari kupinda musarudzo dzemaprimaries idzi kana vakarambidzwa kupinda musarudzo. Asi dunhu reMidlands rakarambidza muzukuru wevaimbo vagurukota revasori vaOwen Mudancube, vaEnergy Ncube pamwe navaCandros Mugabe kupinda musarudzo dzichaitwa kuKwekwe Central. Zanu PF inoti kumasvingo yagadzirira sarudzo idzi uye yakatoita maprimaries kare kuChivi South neMwenezi East. Dunhu reHarare ndiro rine nzvimbo dzakawanda dzichaitwa sarudzo mumakanzuru nemuparamende. Mune mawadhi anodarika 20 achaitwa sarudzo, uye maconstituents achaitwa sarudzo anosanganisira Glenora, Mufakose, Epworth, Kwadzana, Kwadzana East, Highfield East neHighfield West. Kunyange hazvo Zanu PF ichiti chakunda musarudzo dzemabyelection, vanoongorora zvematongerwo enyika vachidzidzisa paAfrica University Dr. Wellington Gadzikwa vanoti havaoni Zanu PF ichikunda musarudzo idzi.
Tiri kuitika ndekuti marodzi ari kugadzirwa nezvimwe zviri kuitika, asi kuti hurombo ndohwanyaya kuwedzera. Vanhu vari kukotarisa kuti vano vangawana chekudya here, mari mumabhengi kurapwa muzvipatara. Saka zvemarodzi nezvimwe zvine zvigadzirwa izvi kubatsira kwazvo vanhu kune kuri kumberi, asi vanhu vanenge vachida kuti zvinotovabatsira ipapo ipapo.
Mune imwe nyaya, muimbi ave nemukurumbira vaZex Manatsa vashaya mushure mekurwara nechirwere chegomarara vange vave nemakore 91. Izvi zvaziviswa nemhuri yavo padande mutande ravo reFacebook. VaManatsa ndivo vakatanga chikwata cheGreen Arrows Band icho chakaita mukurumbira kubvira kuma70s. Mimwe mimanzi yavo yakaita mukurumbira inosanganisira Chipo Chiroorwa, Nyoka Yendara, Tsuro, Mwana Waenda, Vaparidzi Vawanda naChivaraidze. VaManatsa vakaimbawo makepekepe Ishai Samfaro. Vakashandawo nevamwe vaimbi vave nemukurumbira vakaita semushakabvu Oliver Mutukudzi, James Chimombe naTinei Chikupo. Hapana zvati zvaziviswa nezveurongwa hwekuradzikwa kwavo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.